musangano weNJNC ndo watinonyanya kutemba nawo zvizhinji kunyange tichiziva zvedu kuti pamutemo hurumende haisi kutiitira zvakanaka nekuti sinoda yatinoti collective bargaining council saka musangano weNJNC ndo uripo pari zvino mukutaurirana saka seZimbabwe Teachers Association tiri bandiko yatinoti seuzi federation of educators unions in Zimbabwe iyo inova zvakare iri pasi peZimbabwe confederation of public sector trade unions inova ndiyo inoenda kunogara pasi nehurumende vachikurukura nyaya dzemihoro saka ndo yatakamirira kuti pindwewo kuti pari zvino zvave papi asi isu semusangano wezimta takatonyora zvinyinyito zvedu zvinoratidza kuti aiwa nguva yareba tichigadzirisiraiwo nyaya dzemihoro
sezimta muri kufunga kuti pangawedzerwe mari yakawanda zvakadii ingakwandire varayiridzi
isusu tiri kumhanya ne840 pari zvino hurumende yakatipa mari yatingatiyo iri paaround 300-320 saka isusu tageti yedu kunyange tichiziva zvedu kuti mari yatinokodzera iri pamusoro pechiuru kana kuti 1,300-400 asi zvatakaendesa pamashure apo taida 840 havasati vatasvika ipapo